Ndaone chimbuya, ndaone chimbuya pakati pedziya, pakati pedziya, pakati pedziya pane ng'ombe shava, pane ng'ombe shava, pane ng'ombe shava inomwangomuse nyanga ndakabata ngokutyo kutungwa ngamagonyombiro anobva utewe nyanga ndakabata kuza kweguwe.